Wangu nyayo yanzwi kwa Mudari na Judge Justice Nicholas Matonzi ndo wangu kwa nyayi maskata na uyezwe kwa masendike yanga iti chema yaka mbili wana mzare Fiona Eilish wezi babolo ya suine na yanga iti chema kuti tiri kukumbira kuti dara ripe mtungwe kuti mori upanse kuwa na fitukune body mustakabu uyezwe pa kwanza kuitwa post-mortem examination yanga isoka ikuwa kubapa kashaya wa masendike muswa 15 May jaji wa Matonzi wapa mtongo kuti wakuru wakuru kuma polisi na kuma spatara wape mori wapa masendike report kwa vigwaro rabuda mwane autopsy report ya kazo mwa kuti wazo hita na asuno
saka wamafunda mtongo yu uchine chire miraire kana hurumende ya kwanisa kuongorora chitu na achava masendike
mtongo wapi wama Justice Matonzi ndewe kuti hurumende ipe murie kwa masendike report ndotara kuti mshakabu akafa ne ishinda kati mshakabu hafe chotara mshakabu saka kutu ndotara kuti hurumende icha tendo rakani chita comply ne court order apiwa na hafe yoyi
pani zimu ere zatarwa ne dare zinofana wange zichitwa mutumbi wava Terence Masendike usati waendeswa kumuri ayo
dare rapa mtongo kuti post-mortem report ya zobuda ndewe ziru tepare ipiwe kumbole kuma sendeke kutu wakwanse kuziwa kutu wakwanse kuwanao zororo kutu wazio kuti mwanao akasha nekuda kuchiko zero chei pamsoro pazo Justice Matonzi wapa kuzo mtongo kuti mwere kwa ikwanse kuita inonzi mchirongo independent examination through an independent pathologist chiremba wao kumbore anzi akwanse kuita examination mangwana kutarisa mtunduo aone kuongorora kuti wangu Terence Masendike wakasha ya nekuda kuchikonzero chemakaya saka tazvigamuchira zvikuru kuti mhuri inofanira kupiwa report yakaitwa nehurumende naasiye uyezve kuti mhuri yeko Masendike ikwanise kuwana access kune bodi yemangwana waina chiremba wavo akwanise kutarisa kuti chii chakakonzeresa kuti vaTerence Masendike wasai
mhuri yekwa Masendike yati yaudzwa here zvabuda muongororo yaitwa nhasi paitwa post-mortem nana chiremba
tichataura nayo nekuti masikatano wangu vari kudare namuzvare Fiona Eilish wekuzimbabwe lawyers for human rights saka tiri kutarisira kuti wakamirira hurumende wacharespekta mutongo wapiwa na Justice Matonzi nekuti mutongi ati hurumende ipiwe report iyoyi kumhuri yekwa Masendike saka takamirira kuti tizonzwe kuti kwawabva kudare wafamba sei zvaiitwa here izvozvo kana zvisina kuitwa tinoziva matanho atinoita yekuti macourt orders aiswe complied with
vanga vakamirira hurumende pane mashoko here avataura pamberi pemutongi wedare
vanga vakamirira hurumende pamberi paJustice Matonzi vataura kuti vaTerence Masendike wanga shure ngandofunga pane report yavaita iwo yatisina kuasa ngataipuwa mudare tichigara asi vataura kuti chakonzera kuti kurayiwa kwaTerence Masendike vataura nyaya kuti vakapfurwa nemabara ndofunga vakapfurwa katatu pamwiri wavo saka tangozvinzwa mudare ndozvatirida kuti mhuri yeko Masendike iwane itarise kubva muripoti yanzoitwa nehurumende so tinodavira kuti kana zvirizvochikonzero ichocho tichachiona wataona ripoti iyoyo tikutarisira kuti tinge tichitarisawo kuti ndizvo here uyezve tichachizonzwa kuti hurumende yeko Masendike kana yatiwa ripoti yakadaro ichaita sei munyaya dzekucherechedza kodzero dzavo kazhinji kazhinji kune midzimai asiyo yane kana vakacheche kana mwedzi umwe chete
tochienda kunyaya yevasungwa vari kupomerwa kuda kupidigura hurumende vakaita musangano kumaldives nyaya iyi yakamira papi vamafunda
hongu vakomana nevasikana ava vari kutarisiwa kumira pamberi pedare mangwana kunyanganana mukoma George Makoni mukoma akatenda mombe yarara mukoma mukura gamuchirai namukoma Frank Mpasho ndiwati kutarisira kuti mangwana vachamira pamberi pedare vachipiwa mutongo wavo kana kuti nonzi ruling muchirungu judgment yedare nekuti dare rakati richapa mutongo iwo musi wa 7 chinova anova mangala chishanu saka mangala kuma 9 dzemakuseni tenge tiri pahaikori kuti tinzwe kuti dare rati chii nenyaya yechikumbiro chavo chekuti vapinde pabeu uyezve muzvare Rita Nyabiaka Dampinga uyezve namuzvare Stabile Dewa vanotarisirwa kuti chichemo chavo chekuti vapiwe deu chinzwike mangwana. Saka mangwana wezuva rakada kuti koshei kumatare kwatiri, takatarisira kutorwa kwemitongo kwevakomana avo vakapiwa mhosva yekuda kupidigura hurumende chisimba, uyezve tikutarisira kunzwikwavo kwechikumbiro chekupiwa deu kwamuzvare Rita Nyamupenga namuzvare Stabile Dewa. Saka takatarisira pazuva remangwana rechishanu irori.